Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey Nomi, sorry na uzeduza nasi chitiri chivabu 5 2020. Nengo ina ZMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzinoti Muzvare Tabitha Khumalo va Prosper Mutseyami va Charlton Wende pamwe naamai Lillian Timvios vadzingwa muparamende nhasi mushure mekunge bato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe razivisa paramende kuti nengo idzi dzidzingwe muparamende. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinozeya kudzingwa kwaitwa muparamende kwenengo dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nedzeutano dzinoti hurumende haina kuratidza kurongeka payakati mamwe mapazi ezveupfumi munyika avharwe dzichiti izvi zvichaita kuti zvinhu zvishate munyika sezvo zvinhu zvisina kujeka. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa vochema-chema zvikuru vachiti hurumende inofanirwa kuvabvumidzawo kuti vadzokere pamabasa avo sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa uye vanhu ava vakawanda kudarika vanhu vanoenda kumabasa. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisa zviri kuitwa nevechidiki. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.